side of sports.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kurume 19, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti hezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi dzezveutano dzinoti dziri kushushikana zvikuru nekushomeka kwevanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Vadzidzi vobayiwa nhomba yeCOVID-19 vasati vadzokera kuzvikoro svondo rinouya. Mutumbi wemutambi aive nemukurumbira Eninhira uri munzira kuenda kuHarare kuitira kuti uzonovigwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi dzezveutano dzinoti dziri kushushikana zvikuru nekushomeka kwevanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 kunyange hazvo pave nezvirongwa zviviri zviri kufambiswa nguva imwe chete zvinoti phase 1 nephase 2. Nezuro vanhu vanokwana 335 kana kuti 395 ndiwo chete vakazvipira kubayiwa nhomba iyi, kuchitiwo nemusi wechitatu vanhu 51 kana kuti 57 ndivo bedzi vakabayiwa nyika yose. Uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kubva patanga chirongwa ichi wakasvika nezuro pazviuru 42 kana kuti 40,002. Phase 1 yakanangana nekubayiwa kwevashandi vari mune zveutano, mapurisa nemauto pamwe nevanoshanda kumiganhu yenyika, kuchitiwa phase 2 iyo yakaparurwa nezuro ichinanganawo nekubayiwa kwevarayiridzi, vashandi vemumahotera, vakwegura pamwe nevemakereke. Hurumende yakazivisa kuti ine tarisiro yekubaya vanhu mamiriyoni 10 senzira yekudzivirira kutapuriranwa kweutachiwana. Asi mukuru wecommunity working group on health Vaitai Rusike vanoti havaone hurumende ichisvika pamamiriyoni 10 ainotarisira kunze kwekunge yashanda zvakasimba nemasangano evashandi mukushambadza nhomba iyi kuti itambirike muvanhu.
Tinotarisira kuti dai hurumende yatanga yagadzirisa zviri kuita kuti mafrontline health workers vashandi vezveutano vasanyatsogamuchira urongwa hwekubayiwa nhomba tisati tatanga kubaya vamwe vanhu vese. Iyo nhau yedzidziso iyoyo yakakosha. Inini yezvinezvi ndiri kutobva kuromonzi kwananga ndichitaura nemavillage health workers vanambuya utano. Pari kutoratidza kuti pane dambudziko rakakurisa kana iri nhau yedzidziso. Saka kana tisina kunyatsogadzirisa iwo madambudziko ekushayikwa kwezivo kune veruzhinji, ndiri kuona pachaita dambudziko rekuti tinogona kuzorasikirwa nemamwe mavaccines ayo anogona kuzosvika kana pakushata. Tinogona kuzoitawo futi dambudziko ratakutya rekuti vamwe vanogona kuuyawo baiwa nhomba yokutanga vozotadza zvekare kana kudzoka, sezvo muchiziva kuti iyo nhomba iyoyi yesainopani munhu anofanirwa kubayiwa majekiseni mairi.
Saka zvingagadziriswa sei zvivarusiki?
Kana tisina kunyatsogadzirisa nhau yekushayikwa kwedzidzo, tisina kunyatsogadzirisa matambudziko ekunyatsogamuchira kweveruzhinji iyo nhomba iyoyi yesainopani, ndiri kuona tinogona kuita dambudziko rekuti kuzobaya vanhu vanosvika 10 million zvinenge zvichitarisirwa kunzi tisvipe yavanoti herd immunity, panogona kuita dambudziko rakakura ipapo.
Hurumende yakaparura chirongwa chephase 2 chiri kubaya varayiridzi nevashandi vemumahotera. Tingatarisira here shanduko pauwandu hwevanhu vari kutora nhomba iyi?
Zvinenge zvakuenderana nekuti hurumende iri kusedza zva zvakaita sei nevatungamiri vevarairidzi iri kusenzawo sei naivo vatungamiri vemahotera ivavo kuitira kuti vavanotungamira vacho vange vachipiwawo zvekare chivimbiso chekuti nhomba yakavakosherei nhomba yakanakirei sei vachifanirwa kuti vabayiwe kuwanikwa kugamuchira kubva kune vanhu ivavo asi kana pasina kunyatsoitwa kuyananisa nekujekesa iyo nhau yekukosha kwenhomba ndokuona pachaita dambudziko kuvadzidzisi ikoko dzidziso haisati yanyatsopinda tinoziva kuti kuvadzidzisi kune anonzi maschool health masters ndova vatanga tichitarisira kuti dai varivo vachipa mapiri nekuda kuti maschool health masters ndo vanotungamirirawo zvekare nhau yedzidzo yezveutano muzvikoro saka kana ivavo vasina kunge vatanga vapiwa dzidziso panogona kuita dambudziko kuti ivo vakwanise kunozokonvinzawo mamwe maticha nevamwe vashandi vemuzvikoro kuitira kuti vauye neuwandu hwavo tikwanise kuwedzera nhamba inenge ichitarisirwa asi ndiri kuona panoita dambudziko nekuda kwokuti dzidziso haisati yasvika pagiraundi.
Avanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare kugoromodzi nestudio 7. Taedza kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri avo vati zvirongwa zvekubaya vanhu nhomba zviri kufamba hazvo zvakanaka uye vakaparurawo zvirongwa zvekukwezva veruzhinji kuti vabayiwe nhomba iyi izvo zvavanoti zvave kuita kuti vashandi vari muboka rezveutano vakawanda vatambire nhomba iyi. Chipatara cheparere Nyatwa chinoti huwandu hwevana vemuzvikoro zvepasi nezvepamusoro vari kuvhenekwa COVID-19 pachipatara ichi huri kukwira zvichitevera chikumbiro chezvimwe zvikoro chekuti vana vechikoro vanofanira kudzoka kuchikoro vaine magwaro anoratidza kuti vakaongororwa. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Kunemba kunge zvimwe zvikoro zvazivisa kuti zvinoda kuti vadzidzi vadzoke kuchikoro vaine zvitupa zvinoratidza kuti vakavhenekwa utachiwana hwecoronavirus. Chipatara cheparenyatwa nesangano reHighlife Foundation vakatanga chirongwa chekuongorora vana vemuzvikoro izvi pamwe nekuvapa zvitupa izvi kana kuti maCovid test certificates. Pasi pechirongwa ichi vadzidzi vanoenda kuparenyatwa nemagwaro anoratidza kuti vadzidzi vobva vaongororwa pachena vobva vapiwa maCovid test certificates. Mukurano nezveongororo iyi zvakare vari chief scientist pachipatara ichi Valoid Bora vanoti chirongwa ichi chisati chatanga paiongororwa vana vari pasi pemakumi matatu pazuva asi kubvira pavatanga chirongwa ichi nemusomuvhuro uwandu hwavo hwakwira kusvika pazana kana kudarika.
Then tichizobvapo tikazoona vanhu vaakuchiinkriza kuma 118. Tichitarisa mazera acho tinoona kuti mudiki anga aine gumi nemairi mukuru anga aine 45 years old kurova makumi mana neshanu. Saka ndikanga tiri kukepcha veseprimary zvese nesekondari kureva kuti awareness iri kufamba zvakanaka.
Vabora vati kunyange hazvo vari kuvheneka vadzidzi veprimary kusvika kuyunivhesiti vakawanda vari kuvhenekwa ndevemuzvikoro zvepamusoro vati vanofara nezviri kuitika vachiti donzo rechirongwa chavo kukurudzira veruzhinji kuti vaongororwe pamwe nekubayiwa nhomba yekudzivirira kupararira kwecovid-19.
Kureva kuti nyaya iripo ndeyekuti tingoraise awareness kuti ichenjedzo maererano nenhau yecovid denda ririko mazuva ano.
Pachavabvunza kuti vachapinda muzvikoro here vachivheneka vadzidzi vabora vati hapana urongwa hwakadaro asi vati kana nguva yacho yasvika vachazviita. Munyori mukuru musangano unomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union vatapiwa naChichirika vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neHighlife Foundation zvakanaka chose asi ongororo idzi dzinofanira kuitwa muzvikoro.
Tinoti neveHighlife Foundation vari kutesta vadzidzi pachena asi chishuviro chedu kuti hurumende uye zvikoro zvigone kuita izvi mumaprovhinsi ese nekuti vadzidzi havagari muHarare.
Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati kunyange hazvo zvakanaka kuvhenekwa Hausi mutemo hurumende wekuti vana vavhenekwe vasati vapinda muzvikoro.
Aiwa, hurumende haina kubvira yataura zvemacovid certificate izvozvo. Hatingarambidze vana kuenda kuzvikoro kana kudzidza nenyaya yekunzi auye necovid certificate. Bazi reprimary and secondary education harina statement yarakaburitsa kana gwaro yarakaburitsa yekuti chikoro chega chega chinofanirwa kunge chiri kuda covid certificate kune vadzidzi. Vadzidzi vanofanirwa kuenda kuzvikoro vandodzidza. Tine atinoti standard operating procedures edu.
Vandoro vati bazi ravo rakaisa hwaro hwekuti vana vadzokere kuchikoro vachitevedza zvese zvinodiwa neWorld Health Organization pamwe nebazi rezveutano. Vana vese vechikoro vari kudzokera svondo rinouya, kwozotiwo zvimwe zvikoro zvepamusoro zviri kuvhurawo svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudya.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Mubatanidzwa wemasangano emadzimai munyika Women's Coalition of Zimbabwe unoti uri kufara nekugadzwa kwaitwa amai Samia Suluhu Hassan semutungamiri weTanzania zvichitevera kushaya kwavaJohn Magufuli nemusi wechitatu. Amai Hassan vachange vari kutungamira Tanzania kudzamara sarudzo dzaitwa muna 2025 sezvinodiwa nobumbiro remutemo yenyika iyi. Sachigaro Women's Coalition in Zimbabwe, amai Evanice Munando vanoti kugadzwa kwaamai Hassan semutungamiri weTanzania kuchabatsira mukusimudzira mabatirwo anoitwa madzimai munyika iyi nekunze. Amai Munando vanoti Zimbabwe inofanirwa kudzidza kubva kuTanzania makoshero akaita kugadza madzimai pazvinzvimbo zvepamusoro. Vanoti vanoshuwira kuti mutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe achagadzwa mushure mekusiya basa kwakaitwa navakembo Mohadi achange ari mudzimai. Vanoti sangano ravo rakatonyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa richivakurudzira kudoma munhukadzi pachigaro chisina munhu muhurumende ichi. Asi bumbiro remitemo yeZimbabwe harina zvakajeka zvarinotaura panyaya yevatevedzeri vemutungamiri wenyika kunze kwekukurudzira kuti pave nekuenzaniswa kwevanhurume nevanhukadzi muzvigaro. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7.
Isu sesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe tinoona sekuti ichi chiitiko chinofadza uyezve chiitiko chinosimudzira mweya yedu madzimai tikatarisika nyika yerose pasi rose. Uyezve tinoda kuti makurukote kune mhuri dzekuEast Africa ende ndinoona sekuti hurumende iyoyo yekuTanzania yaita chinhu chakanaka nenyaya yekuti madzimai tikatarisa even muhistory yeTanzania vakanga musati mamboitawo mudzimai ane chigaro chiri pamusoro-soro kudaro kunyange amai avanga vari mutevedzeri wenyika. Saka ndinoona kuti kusimudzirwa kwavaitwa uku aiwa kwaita chikamu chekuti madzimai emutanzania kana kuti emueast africa vachaona semucherechedzo wekusimudzirwa uyezve nekudokairira kuti naivowo vazvisimudzire pachavo nekuti amai ava vapinda pautungamiriri hwepamusoro-soro uyezve ndinoona sekuti vachafambisa zvido zvemadzimai nekodzero dzemadzimai mune zvakanaka zvisinei nekuti tinenge tichibva kumasangano zvitendero zvakasiyana-siyana asi ndinoona sekuti Tanzania yatungamira nemucherechedzo muEast Africa kuti zvinogoneka mufunge madzimaiwo anogona kutopinda pachidano cheutungamiriri nepamusoro-soro uyezve vagokwanisawo kuzosimudzira madzimai nemucherechedzo wakadaro.
Zvii zvamungati imi semasangano emadzimai zvinofanira kuitwa naamai Hassan vachingotora matomu munyika iyoyo yeTanzania?
Ndinoona sekuti amai Hassan vane chitsvambe, vari kupinda vane chitsvambe nechekare nenyaya yekuti tinoona kuti madzimai tikatarisa utungamiri hwanandichitaura madzimai achiri mashoma kunyika yeTanzania uye zveku East Africa kana takakutarisa. Saka ndinoona kuti vachatorawo zvechikamu chekuti vasimudzirewo madzimai apinde pazvinzvimbo zveutungamiriri uyezve pazvinzvimbo zveupfumi kuti vakwanise kunge vachipindawo muzvikamu izvozvo. Saka amai Hasani vari kutosvika zvinhu zvakamira manyama amire nerongo. Ine ndinovimba kuti muone ivo wanawo nekuti vachasvika vachisimudzirawo madzimai. Madzimai kuTanzania kunyangwe neku East Africa vari kufara ende vane tarisiro nekuti amai Hasani vanokwanisa kuzoona kuti madzimai akosheswawo uye vasimudzirwa. Uyezve kodzero dzavo nekuti ndikuona nyaya yezvitendero kuEast Africa ndina takamboita dambudziko rakanyanya rekuti madzimai anga achiri kutarisirwa pasi. Asi tinoona kuti kupinda kwaita amai ava vari kunonzi kupaza zvidziro zviya zvinodzvinyirira madzimai zvinonzi pati yake pachirungu kuti madzimaiwo aiwo anotokwanisa kutoita chimwe chinhu kutungamirirawo vachinjewo mitemo iyoyo inodzvanyira madzimai kuEast Africa.
Ko panyaya yeCovid-19 munoona vachizoibata sei?
Ini ndinoona sekuti amai Hasani vachakwanisa kuibata zvakanaka nenyaya yekuti Tanzania panyika dzese tingangoti dzemuAfrica ndivo vakanga vachiri kumashure panyaya dzekugamuchira kuti COVID-19 iriko sedenda chairo rinobata vanhu. Saka tinoona sekuti panguva ino yauya vane basa zhinji nekuti hwaro hwavo hugozikanwa nevanhu vose pasi rose zvakanga zviri zvishuwo zvevanhu vese kuti vazive kuti amai ava kana kuti Tanzania ichaita seiko pakupedza dambudziko iroro recovid nekutiwo mune imwe nyaya tinonzwa kuti dambudziko iroro ririko asi mutungamiri yakanga aripo akanga asina kurigamuchira kuti dambudziko ririko nezvechokwadi munyika yavo. Saka amai Hasani ndinoona sekuti yanguva yavo yekuti vachiratidza nyika yerose kuti ivo vari kufungei semunhu achangopinda pachigaro uyezve vachadii kuti dambudziko iri ringe richikwanisa kupedzwa munyika yekwavo ikoko uyezve vachiita semucherechedzo kunyika yeEast Africa.
Pane zvingadzidzwawo neZimbabwe here pane zvatiri kuona zviri kuitika muTanzania izvi?
Zimbabwe ine zvakawanda kuzvekudzidza. Ndinoona sekuti ine zvauyawo panguva yakanaka apo isiso Women's Coalition of Zimbabwe tiri kutotiwo ngapave nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika wemunhukadzi. Saka Zimbabwe ine chekudzidza kuti panongoshaya mutungamiriri uyu wemunhurume kunyika yeTanzania, Tanzania haina kumira kana kufunga kaviri pakugadza mutungamiriri uyu kana kuti munhukadzi kana kuti zvadii. Vakangoona zvakakodzera kuti ngavatedzere bumbiro ravo remutemo. Ndinoona rinovimba kudaro kuti vanobva vangoti vasati vatovigwa mufunge chimbi yotoitwa kuti mai votogazwa pachigaro iwa. Saka ndinoona kuti Zimbabwe ine zvidzidzo zvakawanda zvaingagona kuwana ipapo.
Vanga vari sachigaro vemubatanidzwa Women's Coalition of Zimbabwe amai Evanice Munando vachitaura vari parunhare naMarvelous Nyauye weStudio 7 vari muHarare. Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weUganda Yoweri Museveni vari kuendesa kumatare sangano renhau mushure mekunge raburitsa nyaya yekuti vaMuseveni nevamwe vavo muhurumende vakabayiwa nhomba yeCovid-19 chikamu chekutanga chenhomba yeCovid-19 chisati chapinda munyika iyi. Asi sangano renhau reMonitor Publications rinoti richarwa semvunda mumatare kana kutaurirana kukatadza kugadzirisa nyaya iyi. Magweta ari kumirira vaMuseveni anoti asvitsa magwaro avo kumatare edzimhosva achida kuripwa nebepanhau reDaily Monitor. Nhengo dzeDemocratic Party mudare reSenate muAmerica dziri kuzeya mitemo inobata dare iri kuitira kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vasanetseka mukuti urongwa negwara ravo zvitambirwe nedare iri. Nhengo idzi dzinoda kuti pabviswe urongwa hunopa mukana wekuti dzimwe nyaya dzisavhoterwe kana kuti filibuster. Urongwa uhu hwagara huchishandiswa kwenguva yakareba, hwakanaka nebato diki mudare iri kuti rivewo nechekuita mukuumbwa nekutambirwa kwemitemo mudare iri. Hama neshamwari dzemudzimai aiita zvemitambo muZimbabwe nekusouth Africa Eni Nhira uyo akashaya musi wa11 kurume dzaita munamato muRandsburg muSouth Africa wekurangarira mufi mutumbi wake usati waendeswa kuZimbabwe. More Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Munamato uyu waitwa nevashandi vekambani yenyaradzo uye wapindwa nevanhu vashoma. senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Vazhinji vange vachiona munamato uyu paYouTube. Vanhu vataura pamunamato uyu varumbidza Nhere vachiti aive munhu anetsika, aizvininipisa, aishanda nesimba uye aishushikana nekutambura kuri kuita zvizvarwa zveZimbabwe kwese kwese kwazviri. Vachitaura pamunamato uyu vaShelton Chiyangwa vatisahwira wavo Nhera akauya kuSouth Africa achiita mabasa akasiyana siyana aisanganisa kutengesa madhoiri kuitira kuti ararame. VaChiyangwa vati vakasangana naNhera muPort Elizabeth muSouth Africa Africa muna 2008 vakamuona ari munhu aikoshesa upenyu hwake.
Imbai tingati munhu aive akazvininipisa pazvinhu zvose zvaaiita muupenyu hwake. Imbai munhu aive aine ruzivo nezvinhu zvaaida kuzoita muupenyu hwake. Kushanda kwose kwaaiita aigara achitaura kuti ari kushanda kuti agozotanga basa rake remaoko, haachatarisira kudzokera kuZimbabwe kana kuda kunopfuurira mberi nezvekuekita kuZimbabwe. Sokuda kwokuti akanga asangana nematambudziko akawanda akataura aimushungurudzi zvakazati azosiya kustudio 263. Nyaya dzaitaura dzaisuwisa dzairwadzi, saka akabva atora danho rokuti auye kuzotsvaka kurarama sezvainge tukane vamwe vanhu vese muno muSouth Africa.
VaChiyangwa vati Nhera akange asingadi zvinhu zvisina maturo uye aibuda pachena kana achinge aine zvinomunetsa. Vaenderera mberi vachiti Nhera akange asisina hanya nekuenderera mberi nekuve mutambi nekuda kwekuti ange achisangana nematambudziko akasiyana siyana. Vachitaurawo muRandbeck amai Hamandawana vatiwo Nhera aive munhu aifarira kunamata.
Ini Nhera ndakatanga kumuziva ndiri paPort Elizabeth, auya kuchechi kwedu aunzwa nemwanakomana wangu tikanamata naye. I think 6 to 7 months or a year ndichanyatsozivi, but mwana akanaka, aiva ari mwana anoteerera. Still remember ndichitomutora ndikamuisawo mutimu yedu yehosting yepasangano pedu yekuzwi the Living Waters yatakanga tiri. Akashumirawo zvikuru Living Waters ikoko, akashumira ari kubato ratinoti rehosting team rekubata vaenzi.
Mutumbi waNhera watakamotikare yenyaradzo zvokuti watove muZimbabwe uri munzira kuenda kuHarare. Nhera mukurumbira muZimbabwe kubva kutanga kwa 2000 apo akaita mitambo neStudio 263 ari vimba ijari. Muna 2008 Nhera akaenda kuSouth Africa uko akave mumwe wevatambi mumafirimu akasiyana siyana anosanganisira The Rapist, Ndafunga Dande, Zabalaza neMutual Friends. Kunyange hazvo Nhera aifarirwa nevanhu vakawanda vanoteera nyaya dzemitambo, muna 2017 akatosoranawo nevanhu vakawanda apo akanyorera hurumende yeZimbabwe kuti irambidze mumwe mutambi wemuSouth Africa Zodwa Wabantu kuti apinde muZimbabwe kuzove mutambi mumitambo yeHarare International Carnival. Hurumende yakatambira mashoko aNhera, Zodwa akarambidzwa kupinda muZimbabwe. Nhere akashaya sondo rapera ave nemakore makumi matatu nemasere, uye mutumbi wake ucharadzikwa muHarare kunyange hazvo pasati patarwa zuva raacharadzikwa. Nhera akafa nenzira inorwadza mushure mekurwiswa nevanhu vakamutorera nechisimba zvinhu zvaainge anazvo. Mapurisa emuSouth Africa haasati asunga vanhu vakakonzeresa kufa kwaNhera. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Munhau dzemitambo. Sangano rePremier Soccer League ratanga nhasi kunyoreswa kwezvikwata nevatambi vachange vachitambira zvikwata izvi mwaka uno. Mike Okariati anotipa nyaya iyi.
Gwaro rabva kumukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele rinoti PSL yavhura kunyoreswa kwevatambi kutanga nhasi yakatarisana nekutanga kwemitambo yemwaka uno. Izvi zvauya mazuva mashoma shoma hurumende yabvumidza kudzoka kwemitambo ine kusangana kwakanyanya kusanganisira nhabvu. Asi vaNdebele vati mitambo ichatanga chete kana vapedza kuita ongororo yedzinhandare pamwe nekupfungaidza kubva kuchirwere cheCOVID-19. Sachigaro weDynamos vaIsaiah Mpurutsa vati vachaendesa mapepa avo nemubvuro kana vapedza kuunganidza vatambi vavo vemwaka uno. Murairidzi wavo Tondera Indiraya akabuda pachena kuti chikwata chake chinoda kugadziriswa zvakasimba sezvo chasaririra zvakanyanya mugungano iri.
Haisi secret kuti timu yedu vamirira yakaita iko zvino haina kunyatsomira zvakanaka, saka tichati nhongei vatambi vakati wandei vatichaisa muchikwata chedu kuitira kuti chisimbe chigozorwidzanawo nezvikwata zviripi zvepamusoro zvakaita sana Cape United, FC Platinum, iwo vava na Islanders vane makore akati kuti maplayers avo ari pamwe chete achitamba.
Nabvu munyika yakapedzera kutambwa musi wa16 mbudzi 2019 apo FC Platinum yakatora mukombe weleague kechitatu kakateverana. Muteveri wemutambo uyu vaAlfios Macheka vanoti FC Platinum ichatora zvekare mukombe uyu mushure mekuita gadziriro nekukwikwidza kwayakaita muCAF Champions League.
Yakakundikana zvayo muChampions League asi yakaita gadziriro yakanaka. Gadziriro yavo yakanaka kuti munomu inotora league zvakare.
Zvimwe zvikwata zviri kutarisirwa kukwikwidza zvakasimba kuti zvitore mukombe uyu iChicken Inn, Caps United, Highlanders neDynamos. Vamwewo ndivo vanoti veruzhinji vasadherere maSugar Sugar Boys eTriangle neZPC Kariba. Pamusoro pemakwikwi ePSL, zvikwata gumi nezvisere zviri mugungano iri zvicharwira zvekare mukombe wechibuku Super Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Live talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzekurwisa COVID-19.
Rekande wenzere tata niki paitaka jwata ndakakaona pa Instagram. Hana yakarova kutipa mutipa ndikati kwenda ku DM ndibhurire mapombo nge PM ndakapanda tsaka emoji yela Dokutora maputi ndikati ndiri pano kusvika makuseni. Hello, how are you? Ndenge ndakangoye vachimiro mahawa tungatimbo tatatiri tu. Hello, how are you? Ndenge ndakangoye vachimiro mahawa tungatimbo tatatiri tu.
Pera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nyanzvi dzezveutano dzinoti dziri kushushikana zvikuru nekushomeka kwevanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Vadzidzi vobayiwa nhomba yeCOVID-19 vasati vadzokera kuzvikoro svondo rinouya. Mutumbi wemutambi aive nemukurumbira Eninhira uri munzira kuenda kuHarare kuitira kuzovigwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vovnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vovshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Thank you.
soku izika defender baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 19 kuMbimbitho 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Indaba yakhona imemetheka emaphepheni lasemsakazweni, kodwa ebantwini sibili bona abayibo labo okumele bahlatshwe yobusithwa babalisa abafundisi obani bani. Hayi, umbiko wakhona ungathi nje vele uyantenga ntenga, ungathi into nje enzela ukuthi kuthiwe into ziyahamba.
Ihlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus eliqale izolo liqhubekela phambili.
Ithuba elihle elakhe unkosikazi wasana to prove a point and show ukuthi she can actually take the lead and lead her country. Umagufuli tried to be French leader, obe to some extent dictatorial. One of them turned down ngoba asibone nje ukuthi yena unkosikazi wasana uzenza kanjani.
Ele Tanzania namhla ligcobe unkosikazi Samia Hassan ukuthi abe ngumongameli walelo lizwe kulandela ukuchona kukamnumzana John Magufuli kuthange. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi odabuka entaba zinduna uThandazani Sibindi owazakala ngokuthi ngokuphazamisa. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu abagoqela ababalisi, abafundisi lasebekhulile iJackson yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus oluqale izolo phansi kwehlandla lesibili luqhubekela phambili elizweni, kodwa bakhanya belokhu bebalutshwana abavuma ukuhlatshwa. Izolo kuhlatshwe abantu abangamakhulu phose amane 395 kuphela asebehlatshwe elizweni lonke kusukela lolu hlelo lwasungulwa kumaviki amane edluleyo. Sebezinkulungwane ezingamakhulu amane 40,000 okulinani eliphansi kakhulu ngokutsho kwengcwethi ezibona ngezempilakahle. Uhlelo lokuhlaba iJackson esibili labo abahlatshwe yakuqala ngenyanga edluleyo abagoqela odokotela, abongi lomsekeli kamongameli njalo engumphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga lalo luqale izolo. Okumangalisa abaningi ukuthi kungani umongameli Emerson Mnangagwa elokhu engakahlatshwa ijekiseni yakwele China le, lanxa ebethembisile ukuthi uzahlatshwa ndawonye labaphathintambo bakahulumende wakhe. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomfundisi Thandeko Zintimkandla, waqala ngokumbuza ukuthi sehlatshiwe yini njengoba abakhokheli bamasonto labo sebehlatshwa.
Mina ngowami kangikahlatshwa ngezizathu zona lezo eziningi ezijiyeneyo zokuthi kasikezwe isimemezelo esiqondileyo sokuthi abantu abathize ngababuye bazohlatshwa endaweni ethize. Ngobana kukhanya ngathi indaba yakhona imemetheka emaphepheni lasemsakazweni, kodwa ebantwini sibili bona abayibo labo okumele bahlatshwe yobusithwa babalisa abafundisi obani bani. Hayi, umbiko wakhona ungathi vele uyantenga ntenga, ungathi into nje enzela ukuthi kuthiwe into ziyahamba. Angaboni lo yedwa osehlatshiwe, njalo labazalwane labo ngokunjalo asikababoni abagijimela ukuthi bahlatshwe. Hayi, besingakahlatshwa njalo lo mkhosi okuthi sehlatshelwa ngaphi nje abafundisi labanye besingakawuzwa.
So kule nyanga abantu besatshwa ikakhulu abezempilakahle, kodwa amanani alokhe ephansi. Njengoba sokuhlatshwa lina abafundisi, ababalisi labanye, ubona kusiba lobuvelo na?
Indaba yokuhlatshwa kwabantu le ivele ingathi iyakhathaza. Udubo yikuthi yena uhulumende logatsha lwezenhlala kahle kabazange bazinika isikhathi sokuthi basakaze bafundise abantu ukuthi kungani kumele bahlatshwe yona le ijekiseni iSinopharm ekhanya abantu bengayithembi kangako ngokuthi ivela kwele China, iChina kuleli lizwe kayisilo lizwe likhangelelwe kuhle kakhulu ngabantu abaningi ngaphandle kweziphatha amandla zikahulumende ngoba ingxa kukhona abakuzuza khona ngoba bangagula abanye bakhona bagijimela khona ukuthi bayekelatshwa khonale kodwa oluningi lolu lumadolo nzima ngayona le ivaccine eSinopharm ngobana kakucaci kahle ukuthi iyalungiswa njani iyapasiswa ngaphi izitatamende zabo World Health Organization zokuthi ivaccine sibili hayi kungathi kuyasilela njalo kanti ungakhohlwa ukuthi sikhuluma njani namhlanje nje iningi leziphatha amandla zikahulumende azikahlatshwa leyo jekiseni sokuze kuthiwa sekubuye eyinye abantu sebeze bephindwa ihlandla lesibili yizo izinto ezitholisa abantu ukuthi kathi zona izikhulu labakhokheli labaphathi belizwe leli badondiswa yini ukuthi bayehlatshwa njengekhabhinethi yamongameli layo umongameli yini beyingahlatshwa
lo ngumfundisi Thandeko Zintimkandla isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lolu luhamba kuhle uthe njalo abezempilakahle sebevuma ukuhlatshwa ngobuningi babo Namhlanje ubulawayo unanze ilanga lokuqakathekiswa kwabesifazana ele International Women's Day lapho inhlanganiso ezivalisa Internews site amakhosikazi media le Girls Table abaqoqe umbuthano wokuxoxisana labesifazana abakumsebenzi eqakathekileyo ngesikhathi se-COVID-19 bebonisana ngabahlanganela kho lokuba inyathelo bani abangalithatha ukuzivikela kulumkhuhlane uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekubulawayo.
Abesifazana abakumsebenzi oqakathekileyo abangama frontline workers bathi bekungelula njalo lokho kungelula ukusebenza ngapha bechayisa besiya emakhaya ngoba becatshangelwa ukuba bamemethekisa igcikwane le-COVID-19. Unkosikazi noMathemba Mhlanga ongumongikazi ngomunye obhekane lobandlululo esibholaneni.
Mina njengo-frontline worker nga-experience nje esibholaneni ngahamba thatha amabhakethi labantu abami sahamba esibholaneni wonke umuntu ade sesibholaneni ahle bakomplaina bengikhanye lembono ukuthi abantu bakhuluma ngani nginxeba abantu bazixoxela nje ngifika lami ngithi ngifake ibhakethi lami ku-queue njengoba kuyabe kule queue bonke vele omunye lolo omunye bengafuni ukuthi asondele eduzane lami bonke bahle bathatha amabhakethi bahamba so ngazibuza ukuthi akathi lakhanya limbalekela sokwenze njani bakhanya becomplaina besithi ngangcono kuye kukhulunywa kukhansela ukuthi abantu laba bengaphiwa mangcono baphiwa amanzi besezindlini ngoba kuzagcina sekubangela ukuthi lathi sitholeni i-COVID
intatheli izindaba yesayithi engene umhlangano walamuhla owasila kulolu bhubhano unkosikazi Abigail Khuphe uthi kuqakathekile ukuba ama frontline workers bathole usizo
okay ama frontline workers fana athole icounseling ngoba indaba le COVID le it's psychologically draining and emotional draining ama frontline workers njani samba we mix with people usuku zonke and yabungakwazi ukuthi umuntu othintane layo ohlangane layo ulaye COVID kumbekalayo nasohambe endlini uyafuthela abanye bawubatheleni so it's emotionally draining I think ufa uhulumende or ama organizations abasebenzelayo abone ukuthi kuyaba lama counseling services
unkosikazi sitshengisiwe siziba usenior health promotion officer kucouncil yakobulawayo upha umbono wakhe ngejekiseni le-vaccine
ngiyathanda ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi labo bahlabe siyazi ukuthi kulama imisinformation ekade sekuletha kakhulu abantu bengelashwa be-vaccine kodwa mna engibhalisela khona ukuthi sengihlabile I never had any problem so kuqakathekileyo ukuthi sonke sihlabe but nxa usuhlabile akutsho ukuthi akufanelanga siqhubekele phambili singasayenzi ama-prevention
unkosikazi Sibusisiwe Bhebhe obona ngokuqhutshwa kwenhlelo emakhosikazi media ukhuthaza ukuqiniswa kwemfundiso kwabesilisa ngokuphathelane le-International Women's Day
obaba siyabadinga ukuthi basimele ngokubandlululo oluningi esihlangana lalo izikhathi eziningi obaba yibabala amandla okuthi baluqede ngoba yibo abaphethe izintambo endaweni eziningi ngakho-ke siyacela ukuthi khona basebenzise labamazwi abo owabaphakame basikhulumele bakhulumele lamantombazana angawabo bakhulumele onina labodadewabo ukuze sonke singumphakathi silingane sithuthukise izigaba zethu.
Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba yomhlaba ethi Women in Leadership Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. Kuthi elizweni isithi Women's Rights to Decision Making Vital in the Fight Against COVID-19 Pandemic. Emizameni yokugcwalisa lezi ndikimba inhlanganiso ye-European Union isifake inkulungwane ezingamashumi amabili lanye amadola eMelika i-21 million US dollars ezasebenza kunhlelo zokuqala zokuzama ukumelana lokuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana eZimbabwe. Uhlelo lwabe-European Union olwezi Spotlight Initiative luqhutshwa phansi kolokulwisana lodlame oluqondiswe kwabesifazana lamantombazana kunhlelo ze-Sustainable Development Goal 5 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
ELeTanzania namhla ligcobe unkosikazi Samia Hassan ukuthi abe ngumongameli walelo lizwe kulandela ukushona kukamnumzana John Magufuli Buthange obephethe leso isikhundla. Umufi ubese kuhlandla lakhe lesibili lokubusa, njalo unkosikazi Hassan ukhangelelwe ukuphatha intambo zombuso kuze kufike umnyaka ka-2025. Umongameli Hassan ngawokuqala wesifazana ukuba ngumongameli kweleTanzania, njalo uke waphatha izikhundla ezimqoka kuhulumende walelo lizwe. Iningi emhlabeni jikelele lilokhu liduduza eleTanzania, njalo umongameli Hassan ubikwa isithi umufi umnumzana Magufuli uzangcwatshwa mhla ka-25 ngeviki ezayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umthasi noJoyce weMalawi naye wangena ngenxa yokuthi wakufe president.
But whatever ngoba kulokungahloniphi abantu abangomama eAfrika, uJoyce siyambona waphanga wakhushwa futhi sokubuyelwe ku-election. So iAfrika ungathi naye kabi ready for ama women leaders, and lokho kukhozwa kubangelwa ikwehluleka kwethu nje ukukhohlwa ngezolo lapho omama babebekelwe khona ukuthi abasibo abangabusa. So asibhekenike sibone ithuba elihle elakhe unkosikazi uHassan to prove a point and show ukuthi she can actually take the lead and lead her country. Umagufuli tried to be this different leader, obe to some extent dictatorial, perhaps out of the anger ngibona abanye abakhokheli besehluleka. So abantu beTanzania ke manje bakhangelele ukuthi perhaps bathole something different, although bona bemthanda ngoba obesilwa kakhulu ne-corruption lento esifana nalezo. Asiboneni-ke ukuthi yena unkosikazi yasam uzenza kanjani.
Singatheni ngokunye okwakuthiwo ngumnumzana Magufuli kulabanye abakhanya babemthanda, njalo abanye ababemsola. Sesikhangela kwezamalungelo oluntu kanye lekulwisaneni lomkhuhlane we-COVID-19.
Umagufuli ngumuntu obe ledlabuzane elihle kakhulu and lokuzonda idlabuzane lakhe leli lokuzonda kwakhe bekuphuma ekuboneni ububi obebusenziwa elizweni lakhe nasezwenikazini le-Africa in general, okule poor leadership khona. A very good example is kuthiwa khona nge-psychology ye-anger engingayishare nawe nje ukuthi if ubona ukuthi uyihlwe isahluleke, uyihlwe eshaya unyoko, uyihlwe esidakwa, uyihlwe senza zonke izinto zokwehluleka, wena bese umzondela okujayele ukwenzakalayo ukuthi ugcine usenza amaphutha ayedlula wakhe. Uyihlwe ehambe edlala laphana esenzani, wena umkwatele ubaba waba isahluleke, ubuya ne-anger kuleso space bese ufika nje uvezi i-anger uzufe ube worse than ubaba wakho. Unozumkwele usuliqhegu usumenza inkalakatha yomuntu. So even naku leadership kufuna umuntu obuya esober ezitshela ukuthi he is part of a bigger system and is going to work with others to change the system. So I think uMagufuli wehluleke khonapho, wagcine se amuntu wabona itshengisi wabona isi-dictatorship kakhulu, wasesehluleka ukuba again diplomatic about i-COVID-19. So you cannot do that work ukwa uzwandile. And we are not saying ukuthi ubulewe yiyo ngoba asila proof asibo dokotela thina, but we are just saying for his country he invited the wrong attention.
Lo umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecobongula ezombusazwe sixoxela ese South Africa. Live Talk namhlanje sikhangela udaba lwejekiseni ye-COVID-19 vaccine eyokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane. Ziyakhala iziphepheli ezihlala eDobwe Camp kwele Botswana ezithi ziviselwa ngenkani ekhaya inhlanganiso yobona ngokuvikela iziphepheli United Nations High Commission for Refugees. Uhulumende wakwaLebotswana kanye lo weZimbabwe okwamanje sokubiselwe abanye ekhaya abathi babalekela ukuchaywa ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Kulabanye njalo abafisa ukubuyela ekhaya bekhululekile. Ake sizwe umnumzana na Western Chibi ekhuluma ngodaba lolu loKeeps Dube weStudio 7.
Abantu ba forced ukuthi baphenduke ekhaya. Akona umuntu ovumayo ukubuleka ubuyele ekhaya. Wonke umuntu vele labahambileyo abanye bakambe ngemandla, thina siyahamba ngemandla next week. Akona umuntu ovumayo ukuhamba. But ngenxa yokuthi sabona ama Namibians ukuthi bathithwa kanjani, behamba bengela lutho becheya zonke izinto zabo. Sibona ukuthi kungangcono sibalise lawa ama forms awe voluntary repatriation now. Sibuyele ekhaya. Ukuyaphela ekhaya kungcono baba Dube. Ba ingcwaba lako bazalibona abantwana labazukulu bakho bethi angoba bomdala lo lele la kungcono.
Singathi wena ngokutsho kwakho kolapho uthi ukuthi bani bambe ngamandla ukuthi libuyele ekhaya lingafuni.
Basamba ngamandla, basamba ngamandla. Asikwanisi ukuthi singabuyele ekhaya kathesi ngoba into esalibalekayo kufanele sibuyele futhi silitshele ukuthi into esalibalekelayo liyana ayisekho, sicela ukuthi sibuyele ekhaya. Besincedise ukuthi sibuyele ekhaya, not ukuthi sicela ukuthi buyelanile sokurayithi. Sokurayithi yini? Sina sikwazi ukuthi la ma-sanctions akakavuthithwa ayangezelwa, but sokutshela ukuthi ama-human rights sekhona eZimbabwe. Angapha ama-human rights angikhona.
So manje lapho uthini? Ucelani uncedo olujingayo lokuba?
Uncedo angisalucele baba ngoba ngilicelile ngesikhathi engibe ngilufuna ngalo alubuyanga. Ube sicela uncedo lokuthi bemise kancane. Sikhulume even lo government wethu abuye kithi asitshele ukuthi siyokuphila kanjani labantu labana esesilwa labo. Inkomo zethu ezathathwayo le mbuzi yabathatha bezidla asizazibona, kumbe siyophila kanjani labantu labana babesihlaselwe kungaka. So iluncedo besesilifuna ukuthi kumisiwe kancane at least sike sikhulumisane. But kwehlule baba Dube, abantu sebephendukile, abanye sebezaphenduka futhi asikwazi labangabhalisanga ukuthi kuzoba yini.
Inhlanganiso ye-UNHCR ithini ngakho konke lokhu?
Labana yibo abantu abale corruption enye nzima lapha. Abantu labana basimisa kulo uhulumende womanyano. Sathi sifuna ukubuyela ekhaya bathi manini lina amaZimbabwe lizancedwa. Sizancedwa ngendlela bani? Sizanikwa sizaya kwa ku third country. He promises life from UNHCR and Alliance. But namuhla sebesitshintshe. Sebetshela ukuthi akuna nto elisabayo futhi ilinqama low profile politicians. Akuna nto umuntu ozalibulala. Mina bantshele bathi what is so special about you wena ngo-Olivia Mugambi, the protection officer. Andtshele ukuthi what's so special about you? KuZimbabwe kuna abantu bali 13 million. So ngingamtshela ngathi ngi-special ebantwaneni bami lezihlobo zami. Ngabe ngingaso special kuwe langapi langapi, but emantwaneni bami ngi-special.
Yeah, wabatshela yini ukuthi wahlaselwa khona ngale marange? Wabatshela ngakhona kuyini?
Sabatshela ukuthi kathesi lezindlu asila zatshiswa khona ngale ekhaya. Siyokuqalisa kanjani? Umkhono weshuro wathi uzasinika ama-tent. Mina uzasinika ama-tent ngihlale labantwana bayi-6 etandeni yini? Uthi khona lokhu siza kubona sisekhaya. So uyabona ukuthi into zangu ezikhulunywa ngomlomo baduba wasezuzithembe. Uzathemba kanjani into ekhulunywa ngomlomo kungela mbhalo okhona ukuthi umbhalo lo umisiwe ukuthi uqinise amazwi lawo akhulunyiweyo?
Umnumzana Western Chibi uhlala eDobwe Refugee Camp kweleBotswana. Ubekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 eseDobwe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Ababa Umbalisi inhlanganiso ezizimeleyo labakubandla leZANU-PF bathi kumele abantu eZimbabwe basebenze ndawonye ukuze kudingwe okokuvikela abasebenza ezikolo labantwana ukwenzela ukuthi bengathaphi igcikwane le-COVID-19. Unkosazana Melissa Chingwanangwana wokunhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe lomnumzana Joseph Chuma wokubandla leZANU-PF baxoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Uhulumende nxa efuna ukuthi kungabi kungahluphi phambili ngale bahlale phansi lababalisi labazali labo bonke abantu abalani lokwenza lezomfundo sivumelane sibonisane sihlanganise amakhanda sibone ukuthi singakulungisisa njani ngoba phambili ngale sizakhala ngoba ababalisi labo balambile kodwa singabazali lathi singababalisi sifuna ukuyafundisa abantu abethu lathi silabantwana abaye esikole siyafuna ukuthi izinto zihambe ngendlela so sikhalela ukuthi hayi uhulumende kabone ukuthi ungakaphambaniseki kakhulu bahlale phansi lababalisi labazali
ye so nxa behlala phansi hlalo phansi lapha kumele kukhulunyweni
siholo lababalisi ngoba ababalisi nxa kungalungisiswanga indaba yonale ababalisi abasoze bebuyele emsebenzini owesibili kukhangelisisa ukuthi kwini okungenziwa ukuthi kuvikele ukumemetheka kwe-COVID-19 ezikoleni ababalisi labantwana bengavikelwa njani kunja kula malungiselelo ayenziweyo siyabuyela nje akula muntu othestiweyo izikole ezisemaphandleni azilama-PPEs ayenelisayo siyazama ukuthi sidobhe lokhu lalokhuyana ukuthi sivale lapha lalaphana kodwa akwenelisi so uhulumende kabona ukuthi hhayi asilungisiseni iholo lendaba zama-PPEs abantwana behambe sikwazi ukuthi nxa sibuyela emsebenzini sivikelekile njalo sithabile sithole imali eyenelisayo
golide siyalokuza umnumzana Mthuli Ncube esithi kule surplus kubudget kule surplus yalokhu kwayengazani iZimbabwe iyashaya sibulokuzwayo kwezemali kodwa phela sikuboni konke lokhu kutranslata kulokhu ukuthi ezikolo kumele kulungiswe okufunwa ngababalisi okufunwa ngabazali so abantwana baphonga untula nje ngokutsho kwabo lapha baphonga untula besezikolo labo balisi bathi hayi xa kunja sihambe so golide lapha kulo daba la ngena khona boba
khona kufuna ukubana ababalisi labo behambe behlale njalo kufuna sibili ubana ama-PPEs abe khona ukwenza ukuthi sivikele ubhubhane lolu olwe-COVID-19 lolu so into zonke lezi ziyafunakala sibili yikho sokuqakathekile sikulima in all earnest khonoku okuthiwo sibili okwama-surplus ama-budget sikubonile kwezindawo imazela zisebenza sesibonile a lot of development iyenzakala imigwaqo iyakhiwa amadama ayakhiwa kungasozimali ezibolekwayo ezivela phandle kuzimali eziphuma within i-treasury yethu khonapha okuyinto enhle kathesi-ke sokumele ukuthi ngabe ulozen u-finance minister wethu abambisane-ke kuhle lowe-education lowe-labour bebone-ke ukuthi right isakasiyana ingayo emgwaqweni kuphela enye imali kayibuye-ke ezikolo khonaphandle so yikho i-engagement leyana esifunakala kakhulu sibili bana ama-stakeholders onke ngaphathise-ke edabeni kungene bona labo abe-ministry of finance kungena abe-education kungena abe-labour kube le-consultation evele wide
lapha sizwe umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF lo nkosazana Melissa Chingwanangwana bexoxa loGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana yeFacebook kukhasi le-VOA eNdebele. Woza Friday kuliviki silomculi odabuka intaba zenduna uThandazani Sibindi owazakala ngokuthi nguphazamisa usethuthele kwele South Africa izama ukuthuthukisa umculo wakhe kamaskandi asizweni ixoxa lo Ezra Chisa Sandawe weStudio 7.
Zamisa uqale ukucula esemncane ecula ingoma zokholo uthe eqala ukukhula wangena umculo kamaskandi siyakwamukela kuhlelo phazamisa
wama wanshe ekhaya kuseNtaba Zinduna eBhekeni. Kodwa ngokuzalwa ngizalelwe eGwanda endaweni yaseShake, ngaqala izifundo zami eJupe. Kwasokuthi-ke ngokuya kwesikhathi-ke abazali base beyathutha besuke endaweni yaseGwanda beya endaweni yaseNtaba Zinduna. La ngafika ngaqhubeka futhi njalo khona ngezifundo zami, sengifunda esikoleni okuthi inhlamba baloyi yaseNtaba Zinduna eBhekeni. Ucula ngiqale ngisesontweni.
Polona igama elithi phazamisa walithola njani umfokazi Bini?
Kwakunomcimbi evila lisa, kwasukuthi ababukeli ababebuka lo mdlalo sasiye kuwo basuka abanembeza beza kimi ufika kwami. Kwasukuthi umfo wangima weza kimi wafuthi, wena ungiphazamisa imicimbi yamanye amadoda. Hhayi, lafika kanjalo lo gama nami ngase ngiyalithatha ngalisebenzisa. Ine-albhamu la ngizibiza khona ngokaphazamisa, isihloko se-albhamu sithi Emakhaya, lapho engihamba khona nenkosi yamagcokami.
Ethanda umculi olodumo obheka umuzwithuli waze wahlangana lomunye umculi kamasigande emzansi unkosi yamagcokama ocula ezingeni eliphezulu owamenza waba nomfutho wokusebenza gadalala kwezomculo.
Wangibonisa ukuthi mina ngakhona nami ukuthi ngiyimele ngime ngiqhubele lesiphiwo sami. Mina kule project yami lengiyenzayo ngiyimele ngingedwa kulo msebenzi lo nje wangizibiza ngophazamisa nje ngophazamisa ngedwa.
Kunjenje ukhethiwe njengomculi osacathulayo ukuthi umculo wakhe ungene kungoma ezingamajumi amabili eziphezulu emzansi, i-top 20. Phosela izwi ubalaleli ungakahambi phazamisa.
Ngiyabathembisa ukuthi ngizoqhubeka ngibenzela okuhle, umculo onenhlonipho, umculo ovuselelayo. Ngiyavotelwa futhi ku-top 20 ngomgqibelo nje ngiyobuzobe zinyathelana lapha kwi-top 20. Labo abazobefisa nebukwazi ngihambe efisa maybe ngizoshiya amanamba, amanamba athi 0612810604. Ngiyabonga sana, ngibonge njalo futhi nakubalaleli.
Besili phazamisa ngomculo omnandi kaphazamisa, umculi kamasigandi obenguye esigwejise laye namhlanje kuhlelo Woza Woza Friday. Igama lami ngenza Jesus Panda, libe nempela kasonto emnandi.
Singakeshukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ihlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 eliqale izolo luqhubekela phambili. EleTanzania namhla ligcobe unkosikazi Samia Hassan ukuthi abe ngumongameli walelo lizwe kulandela ukushona kukamnumzana John Magufuli Buthange. Kuliviki kuhlelo Woza Friday besilomculi odabuka eNtaba Zinduna uThandazani Sibindi owazakala ngokuthi nguphazamisa. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, nisithi libe lempela sonto enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.